Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniru anhasi, uri musi wesvondo, Chivabvu 1, 2022. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika pasi rose nhasi kucherechedza zuva revashandi kana kuti May Day. Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reCCC vatenda ibiti avo vaimbova gurukota rezvemari vanoti hurumende yakakurumidza kudzosa dhora remunyika isati yagadzirisa zvinoda kuitwa. Vechidiki vebato rezanu PF vanga vati vachaenda kunotora mbudzi dzemutori wenhau vahopo chingono kwamurewa varegedza kuita izvi asi vachiti vabudirira pane zvavanga vakaronga. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi tichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nenyika dzepasi rose nhasi kucherechedza zuva revashandi kana kuti May Day, vashandi vachiti vanoda kupiwa mihoro nemadhora ekuAmerica kusarudza vatungamiri vavanoda musarudzo dzegore rinouya vakasununguka pamwe nekusatyisidzirwa pamabasa. Godwin Mangwejga anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU amai Florence Tarvinga vaudza mhomho yevanhu vapinda mumhemberero yeMay Day kudziva resekwa kusanganisira mutungamiri weCitizens Coalition for Change Vanelson Chamisa kuti zvinoshamisa kuti hurumende iri kutadza kuti vashandi vabhadharwe nemaUS dollars asi iyo yave kutobhadharisa vanhu kutora mapasipoti nezvimwe nemadhora ekuAmerica. Vati vashandi havacharamba vakapeta maoko, vamwe vatungamiri venyika vachiita zveuori nemhuri dzavo.
Tiri kuona mapurisa, tiri kuona masoja achipindira munhau dzepabasa dzemadisciplinary hearing. Inobava sei kuti nyaya dzevashandi hadzichakosheswe munyika yeZimbabwe.
Vatiwo apo nyika yatarisana nesarudzo dza 2023 vashandi havadi nyaya dzemhirizhonga uye vanofanira kuvhotera vatungamiri vavanoda pasina mhirizhonga sezvange zvichiitika musarudzo mumakore apfuura. Amai Tarvinga vati vezvematongerwo enyika vanofanira kusiyana nenyaya dzekudzvinyirira vashandi pamabasa. Mapato ezvematongerwo enyika apinda pamusangano wanhasi kusanganisira ZANU PF, Citizens Coalition for Change nemamwe abvumirana neZCTU kuti vashandi vanofanira kutambira madhora ekuAmerica. Mutevedzeri wemutungamiri weCCC vatenda ibiti avo vataura vakamirira mutungamiri webato ravo Vanelson Chamisa avo vange vari munhandare vati vashandi vanofanira kupiwa madhora ekuAmerica nekuti mari yenyika haisisina simba.
Solution iri simple, mushandi ngapiwe US dollar. Mushandi ngapiwe US dollar.
Vanga vakamirira bato reZANU PF vaHappius Madambi vati bato ravo rinoda chose kuti vashandi vagare zvakanaka munyika. Gurukota rehurumende rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu pamwe nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vati vanzwa zvichemo zvevashandi uyewo hurumende iri kugadzirisa zvichemo izvi pasi pechikamu cheTripartite Negotiating Forum.
Kuti collective bargaining inyatsobuda, kuti violence neintimidation yevashandi pamabasa ibve isavepo, saka zvese izvo tiri kusevenza tiri pamwe chete.
Vashandi vakatanga kucherechedzwa muna 1889 nevashandi vachirwira kodzero dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangujira.
mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change vatendai biti avo vaimbova gurukota rezvemari vanoti hurumende yeZimbabwe yakakurumidza kudzora dhora remunyika zvinhu zvisati zvagadzikana. Vabiti vati havatenderane nemashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemamwe makurukota avo ekuti dhora remunyika riri kushaya simba nekuda kwekuti pane vamwe vemabhizimisi vari kuita zveunyire. VaMnangagwa vakatovimbisa kuti vachasunga vose vavanoti vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanotiwo zvimwe zviri kuita kuti upfumi huende kumawere inyaya yehondo yekuUkraine. Asi vabiti vanoti kutadza kutungamira ndiko kuri kupa kuti zvinhu zviite midigari munyika. Ngatinzwei hurukuro yataita navabiti.
Chiripo apa ndechekuti nyaya yekuisa Zimbabwe dhora yakaiswa maconditions acho ekuridzorera asati apo. Ende takavataurira kuti zvamuri kuita izvi muchazviona pamberi paya kuti mudzorere Zimbabwe dhora munofanira kunge mine mareserves, kuti mudzorere Zimbabwe dhora munofanira kunge mine maexports akawandisa kupfuura maimports. Inadzo zvamunotengesa kunze kwenyika zvinofanira kunge zvakawandisa pane zvamunotenga kupinza muZimbabwe. Tikavataurirazve zvakare kuti munofanira kunge mine political stability because currency inodependa neconfidence yevanhu.
Saka panofanira kuitwa sei?
Munofanira kunge musikarove vanhu, vanhu vachitarudza mutungamiri nevatungamiri wavanoda iwo ndo kumhanya paya. Zvino hoyo dhora riyera kuma 500 zvandakataura muna June vakati haa uyu haana kukwana. Hezvo vakublema vemabhizimusi vakatsamirwa Confederation of Zimbabwean Industry zvisina munhu akamboona vakublema vanoti masabotoa. Masabotoa ndivo
sei muchidaro?
Nekuti ndivo vakaisa mari when the economy was not ready. Secondly, ndivo vari kuita overspend vota oversupply RTGS neZimbabwean dhora zvopusha price here US dollars.
Vamwe takanzwa vachitoti sava Eddie Cross hanzi mari yekuAmerica ngaitobviswe kuti vanhu vangoshandise mari yemuZimbabwe chete senzira yekuedza kudzikamisa uremu hwedhora. Zvinoshanda here?
Chekutanga pamutemo mari yekunze kwenyika yekuAmerica yakatobviswa. Ndosaka pakaitwa Structural Instrument 33 of 2019 neStructural Instrument 142 of 2019 yakatobhana mari yekuAmerica. Saka handizive kuti uyu Cross ada kuti ibviswe kupi kunopfuura ipapo. Asi nokudaro nokubvisa ikoko hazvigoneba paground kuti ibvise because mari iri kushandiswa nekuti Zimbabwe dhora rakaora. So zvatakangoitawo isu patakapinda muhurumende takaona US dhora iripo ndokuirecognize kuti ngachive mari iripo.
Asiwo pane nyika here yakambokwanisa kuti yamboshandisa dhora rayo ndokuzoenda kudhora rekuAmerica ichizodzokera zvakare mukushandisa mari yayo?
Hakuna nyika pano pasi yakaregedza kushandisa mari yayo isingade ichizoadopta US dhora yakazokwanisa kuti idzosere mari yayo kuti ishandise bvunzai Argentina, bvunzai Chile, bvunzai Peru. Hazvikwanisike ba because panorambwa mari nevanhu yabatwa nechikomba. So it's a breakdown in confidence, it's a breakdown in trust which is permanent and that trust will never be restored in the local currency. So kuda kudzorera dhora kupedza nguva economics dzinoramba and economic dzinodzira nerational behavior yemunhu. Munhu anobehavior sei? Munhu haasa akatora nyoka inomuruma oidzorera oita peti. Zimbabwe dhora yakaruma vanhu haisi yakadzorerwa mumba yonzi yapeti yamari yenyika.
Vamwewo kavabiti vanoti muromo hauzarirwe nerwizi. Kuri kuti imi muri panyanga zvii zvamungaite kudzikamisa mari inoshandiswa munyika?
Ndosaka isu tiri kutaura kuti dai nyika dzemusouthern Africa dzaka dzabatana under subject joita integration dzotsvaga karenzi yayo yainoshandisa do solution chete yekuresolve the Zimbabwean current situation which will be the rand by another name. That is the only permanent solution. Tobana chamunoti chiri reserve bankage because ndo chine humori wese chiri kuprinda mari.
Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reCCC vatendai biti vari parunare muHarare. Mutorwe nao ane mukurumbira hopo ochingono anoti vechidiki vezanu PF avo vanga vachida kuenda kunotora mbudzi dzake kumusha kwake kwamurewa havana kuzobudirira kuita izvi asi anoti chinangwa chevechidiki vezanu PF ava change chiri chekuda kumutyisidzira nasi vamwe vechidiki kusanganisirawo mutevedzeri wemutauriri webato reTripleC vaostalos Ziziva vaenda kwamurewa vachiti vari kuratidza kutsigira vachingono asi vechidiki vezanu PF avo vanonzi vari kutungamirirwa navataurai kandishaya havana kuzoenda kunotora mbudzi sezvavanga vachitaura mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vachingono
pane murume anonzi taurai kandishaya wezanu PF ari muyouth league yezanu PF akabuda achinyepa kuti ndakapiwa mbudzi nehurumende achiti hanzi mbudzi dzaifanira kupiwa vamwe vanhu vemunharaunda imomo asi ndakadzitora ndikadzipamba ndikadziita dzangu kwakuri kunyepa ndakaburitsa mapepa anoratidza kuti mbudzi idzi ndakadzitenga kusouth africa nemari yangu
maakadzitenga rini
2016 ndikaburitsa mapemiti acho andakashandisa andakapiwa nehurumende yekusouth africa nehurumende yekuzimbabwe kuti mbudzi idzi dzikwanise kufamba chinhu chaita kuti vanhu vezanu PF vatsamwe vatume nhubi inonzi taurai kandishaya ndechekuti pandakaenda kuswitzerland kugeneva ndakanotaura kuUnited Nations kuti kune problem kuZimbabwe vanhu vari kufa nechirwere checancer ndava hakuna mishini inokwanisa kurapa vanhu anonzi maradiotherapy cancer machines mahospitari ese emuZimbabwe hurumende haana mishini saka ichi ndio chinjakarwadza vanhu vezanu PF kuti hanzi waenda kunotaurirei zvinhu zvomba medu uchinoudza vanhu vekunze ndikati aiwa kavarume inini ndakadaidzwa kuti nditaure nezveupenyu hwangu ndikavaudza kuti semutori wenhau ndinoinvestigatewo zvinenge zvichiitika muzvipatara kuona kuti vanhu vari kurapwa zvakanaka here saka ndakasangana neinfomation iyi saka iinfomation yandaa ndichitaura handina kunyepa pane chandanyepa here
saka semaonero enyu sei vaakuita zvavari kuita izvi
vava kundityisidzira vachiti toda kutora zvinhu zvako zvese land yaunayo ndeyedu ndeyezanu wakaipiwa nehurumende land yandiri kunzi ndeyezanu ndo paigara madziteteguru angu pachingono village kwamurewa saka ndezvekungotyisidzirana nekuda kupamba upfumi hwevamwe vanhu zvavagara vachiita vanhu vezanu PF zvinhu zvakaipa ndava zvinoita kuti nyika itarisirwe pasi nedzimwe nyika
mutori wenhau vahopo chingono vari parunare muHarare sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo vakandishaya kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi
we have achieved our first stage of this process on various platforms hopo chingono anoudza vanhu kuti Zimbabwe is conducive environment for business one number two if you are not Zanu PF kada kuita project inosuffocatewa number 3 kwamurewa kustronghold yezanu PF vanhu vanopisirwa dzimba and stuff and many times anaiburitsa imba yake mutown
saka kana musina kutora mbudzi dzamanga mamboti ndedzehurumende iye achiburitsa mapepa kuti ndedzake chii chamungati mabudirira
so tangotora mukana wekuratidza vechipiki kuti look unokwanisa kutoita mabhinda uko nemaoko ako ekuzviraramira zvisina kuti wamukira kubasa panguva yaya vanenge vachifurirwa nana hopo chingono kuti endai mastreets munoita mhirizhonga muchiratidzira kuti tiri kuda mabasa vana hopo vanozobhadharwa mari nevarungu nana American Embassy voenda unotenga zvipfuwo votanga kuchengeta kumusha saka nhasi vechidiki veTripleC vavhurika vasvinura
sei muchidaro
vakwanisa kutoona kuti yezvo saka chingona andove nemusha usina kupiswa nezanu PF chingona andove nebusiness risina kusafoketwa andori nezvipfuwo zvipenyu vavhurika vachinji vacho vari kufona vachiti mukoma makaita basa hatina kuziva kuti chingono anotori nepamusha pakanaka kudaro
vataurai kandishaya vari parunare muHarare iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutauriri wedare reparamende muAmerica reHouse of Representatives amai Nancy Pelosi nasi vaenda kuUkraine uko vasangana nemutungamiri wenyika iyi vaVolodymyr Zelensky amai Pelosi vaenda nedzimwe nhengo dzedare ravo natu Vachitaura nevatori venhau amai Pelosi vati rwendo rwavo urwu rwange ruchiratidza kutsigira kurwita America vanhu vemuUkraine uye ushingi hwavaratidza mukurwira rusununguko rwavo. Zvichakadaro, Russia yanga ichienderawo mberi ichibhomba dzimwe nzvimbo dzemuUkraine. Russia iri kushorawo zvirango zvairi kutemerwa nenyika dzakabudirira kubva zvayatanga kurwisa Ukraine. Vanhu vakawanda vari matunhu eAmhara kuEthiopia vari kuchema-chema nekuti kunyangwe hazvo pakanzi panyoreranwa chibvumirano pakati pehurumende nevakaipandukira zvikuru verudzi rwechiTigray, dzimwe nzvimbo dziri kuenderera mberi dzichirwiswa. Hondo iyi yave nemwedzi 15. Hurumende munandira yakamboedza kuita nhaurirano dzekuedza kuunza runyararo, asi vamwangu vachigunun'una kuti yakadaidza mapato mashoma uye haina kudaidza makuru ari kuirwisa. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kusangana nevechidiki kana kuti Youth Forum, tine hurukuro nemutori wenhau Muzvare Esther Shavi veHurungwe Community Radio Station. Tatanga nekubvunza Muzvare Shavi nezvemabasa avari kuita.
Izvizvi tingangoti tatiri kunyanya kunyora kana kuti kubudisa nhau dzine chekuita nezviri kungoitika munharaunda zvatinosangana nazvo everyday zviri pachena, zvinongozikanwa nemunhu wese.
Saka kana mapedza kutora nhau idzi munozodzitsikisa papi? Zvinenge zvichifamba sei? Mungatsanangura.
Tinogona kuti ndaita audio ndichiinterviewa munhu. Audio iyayi handoiisenda paplatform yedu pawhatsapp group ratikacreata, tosenda paplatform iyoyo tozibroadcasta ipapo. Panenge paine mamembers aripo pagrupu iroro vakatowanda.
Mungati pari zvino vakawanda zvakadii?
Vanogona kusvika kana kuma 400.
Saka vanenge vachida kuti vange vachipinda pagrupu apa vanoita sei chaizvo? Namba dzacho ndedzipi?
Ini ndiri admin kuti ndinoedza vanhu ipapo pagrupu iroro anenge ari achida kunge achitevera nhau idzi. 0782 418 495.
Munombobata bata here nyaya dzine chekuita nevechidiki, uye ndedzipi nyaya dzamungati ndo dziri kunyanyotaurwa nevechidiki munharaunda menyu?
Pari zvino izvi vechidiki vari kunyanya taura nhau dzekuteka kumabasa, zvekuti vakuswera vakangogara pamba. Zviri kuzoitawo kuti vange vachizotanga kutorawo zvinodhaka, vamwe vacho vachizoendawo vachitomadhipreshen, vamwe vachikasirawo kuroora. Vazhinji veizvezvi vari kuroora vari vadiki, otizirwa achiri mudiki kunyanya kuvakomana. Even vasikana vacho nenyayawo dzenhamo irimo mudzimba avo vari kuita sei vari kuwanza vachitizirawo nekukasira. Nekumirawo kwakamboita chikoro nenyaya dzecovid, vari kuwanikawo vachimhanyirawo kuti vachienda masikati maearly marriages.
Asi vakasununguka here kutaura nyaya idziyo vechidiki vamunee muchitaura nawo munharaunda?
Vamwe vacho vakasunungukawo kutaura, vamwewo zvinhu zvavasinganyanyotauri nezvazvo.
Saka kana maona nyaya dzakadai munenge muchizoita sei? Munozodaidza nyanzvi here kuti dzitaure nevechidiki? Zvinofamba sei?
Kazhinji kacho ndipo patinenge takuzobvunzawo macomments anobvawo vanoona nezvinhu zvakadaro, vanoona nezvevechidiki, vachitipowo macomments avo toisawoche pastori yaunenge waita munhu. Chifunga kuti vamwe vechidiki avo vachazvichasvika kwavari vachanzwawo macomments aya, utsvaiwo kuti vazviite izvo zvinenge zvataurwa.
Kwamunogara uku kunenge kune maruzevha akanyanya, saka tudorodoro nezvinodhaka izvi zvinenge zviri kubva kupi sekunzwa kwamuri kuita?
Kwazvinobva chaikoka havambotauri kuti zviri kubva nepi, asi vanotenga mutu zvinotengeswa. Kune tumashopu turimo mumaruzevha tinouya netudoro itokoto tunenge turimo twemadhora twakachipa 50 cents kadoro 50 cents, kekuti munhu anongotobva atongodhakwepapo. nezvina namba hanje izvi madrugs ana namba hanje ndo wakawanda kumasevu anodzirima
ko kune vamwe vari kuita zvatingati zvinhu zvinovapa pundutso ndeapi kana kuti ndezvipi zvirongwa zvamuri kuona kana kuti hatingati maprojects ari kuitwa munharaunda menyu nevechidiki
vamwewo vari kuita vanoti kamwe mafoundation ungosvika uchera wefoundation ipapo uona kamari kake kune mari chandaunoitwa ipo hachibage uenda unokuhwa chibage ikoko kana sasa 1 week wopedza vari pamba pemunhu achikohwa chibage achingodaro ndozvavari kuitawo zvino vawanisa mari vazhinji vacho vasina mabasa
macommunity radio akaita senyu mungati angabatsire sei tichitarisa matambudziko ari kusangana nevechidiki kuri kuti mapuwa eresiness rekuti mutange kushanda zvakanaka
zvatingakwanisi kuita ndezvekudzidzisa vechidiki nekuti vazhinji vacho mazuva ano vechidiki vakuterawo pasocial media saka sezvo redio yedu ichinyanya kuwanikira pasocial media vane access nekuti vadzidze vachinzwawo zvakasiyana siyana zvakanaka zvekuita nezvakai zvazvakaitira zvavanoita zvakashata vachidzidzawo tinenge tane kavhareji yakawanda sekuti mumwe haana kufona haakwanisi kuenda pawhatsapp asi redio anokwanisa kuinzwa kana yavepo anokwanisa kuteererawo paredio tichisvika kwaari tichiwana kavhareji tichiendesa zvatinoendesa kumunhu wese
mumwe mutori wenhau wechidiki achishanda neHurungwe Community Radio Station muzvare Esther Shavi vari parunare kuHurungwe iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Jesu simba rangu
simba rangu Jesu simba
manheru akanaka vateereri ini ndiri Tanonoka Wande ndichiti nhasi tinoda kunzwawo pfungwa dzenyu vateereri pamusoro peshoko rakataurwa naJesu kuti kana ziso rako rekurudyi richikutambudza kana kuti richikugumbusa uribvise urirashire kure newe Jesu airevei nemashoko awa tine umwe mutereri anoda kutipa pfungwa dzake panyaya iyi tiri kutaura nani tipewo maonero enyu mukoma
Magadi Pastor Joseph mukoma Tanonoka Wande noda kutenda nechirongwa chenyu chezvechitendero apo patinodzidza zvakawanda noda kutenda ndinendoitwa narration matarirano ndinogara South Africa Cape Town ndokwandiri so far ndinoda kuresponda kumibvunzo yakabvunzwa neumwe wedu umwe wedu akabvunza mibvunzo akatsamhira paramitsu chapter 5 verse 29 na 30 panotaurwa nezvekuti kana ziso rako rikugumbusa chori nani kuti ziso rero uribvise takuti muviri wako wose uinde mugehena chori nani kundoti ziso chete riro ndiro ngari wore woendako kudenga uine maziso akashota asi muviri wako wese mumwe wacho wese waponeswa ndobva mubvunzi abvunza futi kuti paibvunzwa maziso here kana kuti pane dzimwe nyaya dzaitaurwa dzisiri dzeziso ende kana dziri dzimwe nyaya dzaitaurwa dzisiri dzeziso anoda kuziva kuti chii chazvii zvaitaurwa nezvazvo ende uye why ziso rerudyi negumbo rerudyi neruoko rwerudyi ndo zvakabvunzwa nemumwe wedu
mavhesi amatiudza awa anotaura nezvedivi kana kuti ruoko rwekurudyi vamatarirano munoonei mumashoko aya ruoko rwekurudyi rwakamirirei
ndoda kutanga kupindura newy kurudyi muchaona kuti kurudyi takaverenga mavhesi akatasara Matthew chapter 26 verse 64 takaverenga futi Hebrews chapter 1 verse 3 Isaiah 41 verse 10 Colossians 3 verse 1 pane zvinobudapo ende makatarisa bhaibheri tichiriverenga rinotaura kuti kana mwari achidzikinura anodzikinura using his right hand
saka sei zvichinzi ziso rerudyi
ndichiona ndichiverenga bhaibheri ndebva ndakatsoona kuti right hand represents a power saka fanira kuti it's very rare kuti usangane munhu anoshandisa ruko rweruboshwe. Very rare. Variko andauta hakuna variko pari vazhinji vanoshandisa ruko rweruji ndo ruoko rune power resimba rose. Saka mufana kuti right hand riri kungotaridza kuti idivi rine simba. Pane kakusimba karipo nekausong karipo.
Vamatarirano, Jesu aitaura ziso chairo chairo here kana kuti iri rakanga riri dimikira.
Alright, ngatinzwe kuti Jesu aitaura ziso chairo chairo here kana kuti chimwe chaitaura. Handei pa verse ya 38 of the same chapter. Inobva taura kuti makanzwa kuti zvakanzi ziso rinotsibwa neziso, zino nezino. Asi ini ndinoti kwamuri, musadzivisa wakaipa, asi unokurova padama rorudyi, umurinzire rimwewo, mafabata manje. Kureva kuti ziso, zvanzi ziso rinotsibwa neziso, kureva kuti the same action kana kuri kuti wauraya munhu wakafanira kuurayiwawo, kana kuri kuti wabira munhu. You are fana kutole wazwa ako. Ako kutuwaita anything. Waifana kutivi wane chakaini. Chime chakaipa. Kutu wite se kuti nyaya yako yu inge ichi nzi ya gadget. But manje panapa. Ziso mira kuti. Ziso wanguru wana maziso bezi. Do wanotivi wane kutu wano waziso. But ziso kuto mira kuti. Any action. Anything chaitwa. Chaonga ito. Chinge chakaipa. Zuliku zonzi manje. Anenga akuruwa badama yuweuga. Muzin zire rimwe dama usatsiva just because kutsiva kuzvikwani kutsiva kuzvikwedu kadaro saka chii munhu waMwari chinokukonesa chiri kugumbura kuti unasoka kuti ah inini pakadai so ndinobva ndareruka ndakangobata mari ndinobva ndareruka
tinotenda zvikuru mashoko nepfungwa dzemutereri narration matarirano. Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana tsananguridzo munoda kugovana nevamwe vatereri vezvechitendero, tumirai maaudio enyu panhamba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Vatereri, ndinokuyeuchidzai kuti nhamba idzi ndedzezvechitendero chete chete. Ini ndini Tanono Kawande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda Tanono Kawande uye tinodawo kupa kutenda chikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Zvinoto chimbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Cranbourne Bullets 2, Capes United 0, Highlanders 1, Chicken Inn 1, Manica Diamonds 1, ZPC Kariba 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika pasi rose nhasi kucherechedza zuva revashandi kana kuti May Day. Mutezeri wemutungamiri webato rinopikisa reCCC vatendai bid avo vaimbova gurukota rezvemari vanoti hurumende yakakurumidza kudzosa dhora remunyika isati yagadzirisa zvinoda kuitwa. Vechidiki vebato rezanupf vanga vati vachaenda kunotora mbudzi dzemutoro wenhau vahopo chingono kwamurehwa varegedza kuita izvi asi vachiti vabudirira pane zvavanga vakaronga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichiti ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele naGibbs Dube.
Kuhizika abdisenda wa VOA Ndebele.